club that. Weda tukungo chabla chabla swaga chabla mwana wese ani ora ni ora kopa kabana chai pisa chika swera tutubanwa chinga tupisa nani ora zemufushwa kana nguva ya shika chachuta badness ndani e imi muchiputa badness chai tupindira mulain rekushandura mabebe manyama manyama mabebe mabeda bahana muzitaru zandisina imi mune mita cause big then chatushandira magizadzi wedanda apa ndichida maliva kunotinochamba nemamuka anongoda zvekuridza mabhosvo mamuka anongoda zvekuridza mabhosvo akazvidzidzira kuchechi zvekutamba nehosho make sure ukanditi baby uchandiyamwisa mikusheki atest vest rinowanikwa pat-shirt kwenyu rice nemakoso kwedi rice nemakoso. We coming soon, muchetuti wedari rudu. Cause these people so mubvisa mumudu. Oh garaji, I'm a gudu. Vakashamisika vachindwa namusutu. Bad combination kunge kalutu. Unotinotamba nemamuka anongoda zvekuridza mabhosvo. Mamuka anongoda zveku jabula, jabula, jabula swaga. Jabula mwana wese ani ora, ni ora swaga. Kopa kabana, chaipisa tika swera tutubanwa. Chinga tupisa nani ora zemufushwa. Kana nguva ya shika chachuta badness ndani e imi muchiputa badness tisuwana weda chaitopindira mulain lekushandura mabebi manyama manyama mabebi mabeda bahana muzitaru zandisina imi mune mita cause big then chatushandira magizadzi wedanda apa ndichida maliva kunotinotamba nemamuka anongoda